mumwoyo vanochengeta vana vanodzidzava vachigara pachikoro chechinoyo hai asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau asi hapana mubereki ari kubvumidzwa kuuya pachikoro apa uye hapana chikafu chekunze chiri kubvumidzwa pachikoro apa
Once that you knew Mugara Munza, they said that I can't stop out there. We are not teaching anything in even Moses, so it's a in Yapura. So, Commission at night, Captain Razuzgawia, one Muanakanza, I want to call it, they put in a 600,000 Mugara. Can you imagine how catastrophic it is? In the Vanadi Chaf to go up, we know fishing at you.
Muchengeti wevana uyu ati pachikoro apa pane dambudziko rekushomeka kwemvura zvekuti veutano vakavabvakatira vachiona kuti zvakamira sei pachikoro.
Ndokuti advice tikareta akabari kuzvibvai. Ndozvo vakanditomanda vachinispekta kati tione machallenge ratinawo imomo mumachallenge edu mvura inoita zvakanaka. Saka hatigoni kutisa vana parisi. We are not taking anything that is from outside for now.
Mumwe mubereki vaSimon Moyo vanga vauya kuzoona mwana wavo vaine zvekudya vati varambidzwa. Vatiwo vakuru vechikoro vanofanirwa kupatanura zvekudya zvingangoita korera kwete kurambidza zvekudya zvese zvese nezvinenge zvatengwa muzvitoro.
Varambidza chikafu yekuchikoro havafanira kudaro bhozi vafanira kutanga vaona chikafu kana vachikakorera vafanira kutsuza chikafu chacho zvokupinda muchikoro.
Zvichakadaro vamwe vanotengesa zvinhu muchinoi vatoropodza urongwa hwekanzuru hwekubhadharisa zvimbuzi uye kuti vatengesere pedyo nezvimbuzi. Vakileni mashoko vati kanzuru inofanirwa kumbomirisa kubhadhariswa kwezvimbuzi zviri munzvimbo dzekutandarira mudhorobha. Vamashoko vanoti kanzuru haifanirwe kupa vanhu pekutengesera pedyo nezvimbuzi izvo vanoti hazvina utano.
Apana chiwe haupinde mutori chemupati munotenga bhadhari. Chiende kumavhenda ari kuzasu. Mavhenda ari kuzasu. Shedhi rovangachidzorera vanhu vachiita kuti vadzororei ndo maakaita mutsika wekuti vanhu vatengesei. Mutoreki ndomaakaita nomira vanhu vakaipasure vanhu ani ndo matoreki acho. Mutsika wakaenda matoreki vanhu vachibata chikafu toreki riya ani ndozoita pakorera vanhu. Komani kana mitiki mii vanhu vari kupinda vanotengesa kanhambwe netoireti. Moti vanhu ngavapinde vanotengesa pamwe netoireti. Kune yacho zvinoyanesa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuro yechinhoi panyaya iyi. Hurumende yakambomisa kuungana kwevanhu vakawanda panzvimbo imwe chete nechinangwa chekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chauraya vanhu 32 munyika pari zvino. Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair changa chichifanirwa kutanga muHarare nemuvhuro chakambomiswa nekuda kwechirwere chekorera icho chatekeshera muHarare zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji dzeGlenville nebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini apa Chigoriwa.